mutambi wenhabvu ane mbiri kupinda vose vatambi vakatamba mutambo wenhabvu. Ndotenda kurangarirwa kwaaitwa nevamwe vatambi vane mbiri sezvaakaita, uye nevatungamiri venyika dzomutambo wenhabvu nevenyika dzese varatidza kuti Pele anga ari mutambi mukuru, uye uyo anotungamira sangano remutambo yenhabvu reFIFA akumbira kuti nyika dzese dziturike zita rekuti Pele panhandare dzavo dzavanadzo kunyika dzavo. Saka izvozvo zvoratidza kuremekedzwa kuri kuda kupiwa mutambi wenhabvu atisiya uyo, iye Edson Arantes do Nascimento, aizikanwa zvikuru nezita rokuti Pele.
Mungawane vamwewo vatambi venhabvu vachidzidza chii pamabasa akabatwa naPele?
Ini ndotenda mukatarisa kuti Pele pasati pasvika Lionel Messi mugore ra2020 paakazopfuura zvanga zvaitwa naPele zvekumwisa zvibodzwa 643 achitambira chikwata chake cheSantos. Zvoratidza kuti Pele anga ari mutambi akavimbika kuchikwata chake ichocho chaaitambira, uye anga akavimbika zvekare kuchikwata chake cheBrazil. Tichaona kuti ndiyega mutambi pasi rese akagona kutamba World Cup achitambira nyika yake katatu mumafinals eWorld Cup ichibudirira mugore ra1958, mugore ra1962 uye mugore ra1970. Saka izvi zvinoratidza kuti kana uchitamba uri mutambi uchigona kuvimbika munyika yako, uchigona kuvimbika mutimu yako yaunotambira, unobudirira sekubudirira kwaakaita iye Pele.
Tombotarisawo nyika yeZimbabwe, ari kuwanikwa achirangarirwa here?
Mukatarisa vanhu vakawanda vanotevera zvenhabvu, vanhu vari kutaura chaizvo, nyangwe vatapi nhau, nyangwe mumapepa, nyangwe vaya vanoferefeta nhau, ari kutaurwa zvikuru mabasa ake aakaita, uye nekuremekedzwa kwaaitwa nekuradzwa kwaaitwa nhasi. Tinotarisa zvekare basa raakamboita muno muAfrica, kunyanya kuNigeria kwakati kune hondo gore na1967. Chikwata cheSantos ndobva chaenda kuNigeria chikanotamba ikoko kuine hondo, asi hondo yakagona kuti imbomiswa kwemazuva maviri kuitira kuti chikwata changa china Pele chitambe kunyika iyoyo yekuNigeria. Hondo ikamira, zvikwata zvaitomborwisana zvikavapo pamutambo iwoyo, asi zvikaisa matemo pasi kuti mutambo wenhabvu utambwe. Saka izvi zvoratidza kuti mutambi uyu atisiya anga achiremekedzwa zvikuru, uye mutambo wenhabvu unogona kubatsira kuunza runyararo sezvatakaona zvichiitika kuNigeria pakasvika Pele.